vasungwa ava vange vakamirwa mudare nemagweta anorwira kodzero dzevanhu ezimbabwe lawyers for human rights uye nezimbabwe environmental law association zela anosanganisira vapasimonya kureba vakosmas chibaya navablessward mungure vamungure vaudza studio 7 kuti vaswera vakangotarisira mutongo usina kuzobuda nhasi
taita chikumbiro chekuti vakomana vapihwe bheo vachitongwa vachibva kumba asi patauya masikati tanzi tidzoke na 3 PM then na 3 PM tazonzi tipe mutongi 5 minutes dzekuti vagadzire mutongo wavo asi tabva ipapo tazopedzazve nguva inoita kuma 2 hours tazosvina mukoti kuma 10 to 5 koti ikaratidza kuti yange isati yagadzirira ikati tozodzoka zvemangwana saka vanhu vari kurara vari mumhosi
vasungwa ava vari kurambirwa mukana wokutongwa vachibva kudzimba dzavo nemapurisa nekuda kwekuti vanoti vange vasatsonyatsoziva kunogara vasungwa ava vablessing gwende mutikitivhu ari kusoripeta nyaya iyi vaudza dare nhasi kuti vasungwa ava vangangokanganisa vafakadzi panyaya iyi zvakare nenyito dzavo dzisati dzagadziriswa nekambani yeanjin vanogona kuratidzira zvekare mutuchisi vanyasha mukonora vaudza dare kuti vasungwa makumi maviri nevaseri ava vachitungamirirwa nasabhuku robert chiyadzwa avo vane makore makumi mapfumbamwe kuberekwa nevamwe vavo vakaputsa hari dzedoro range rabikirwa pakupemberera kuvhurwa patsva kwekambani yemangoda yeanjin nemusi wa28 gumiguru vasungwa ava vanoti zvakare vakaparadza matende anga aripo pachiitiko ichi vachinyunyuta nekusabatwa zvakanaka kwevashandi vepakambani iyi nevaridzi vayo yechichinese zvakare vaiti vanoda chikamu chinosvika gumi kubva muzana pane vashandi vepaanjin kuti vange vari vemunharaunda umu vakuru vekambani yeanjin vanonzi havana havo kumhanʼara chiitiko ichi kumapurisa vachida kugadzirisana pachavo nevagari vakavimbisa kudzoka nemusi watumbudzi nechinangwa chekunzwisisana mushure mekutadza kuuya kumusangano uyu sezvange zvavimbiswa nevakuru veanjin zvinonzi vagari vanosvika mazana mana vakaungana pamba pavanyumen chiyadzwa vakaronga kuratidzira pamuzinda weanjin vachitungamirirwa navachiyadzwa sabhuku robert chiyadzwa uye navashadrick chipise varatidzira ava vainge vaine zvinyorwa zvakanzi anjini wauraya zvipfuyo zvedu wauraya mafuro madhamu nzizi neminda yedu yekurima nezvimwewo pachiitiko ichi panonzi pakarohwa vechirudzi vekuchina vanosvika gumi neumwe asi havana kunyanya kukuvara izvo zvakapa kuti vazosungwe nemapurisa nezuro mune imwewo nyaya vanhu vazhinji vari kuda kutora mari dzavo dziri kutumirwa kunze kwenyika nekumwe kwakasiyana siyana kumuzinda wewestern union muno mamutare vari kutora mazuva akawanda vachikundikana nekuda kwezvinenga mupenyu zvakasiyana siyana zvinosanganisira kushayikwa kwemagesi nemasaisai edande mutande reindaneti mumwe wavari kushaya zano nechiitiko ichi ndiamai theo mastole vanobva kubocha kwamarangi kumadokorero kweguta remutare amai stole vaudza studio 7 nhasi kuti vave nemazuva akawanda vachikundikana kutora mari yavo
kwetiri kusangana navo pakutora mari ndeyekuti kana tikauya kunogona kutorwa vanhu vashoma dai zvaikwanisikawo kuti tigone kutorwawo takawanda nofunga zvingatibatsira kuitira kuti tisagara pano nguva refu uyezve nyaya yekurarira panapa inotirwadza chaizvo taingoda kuti kana tikanga tauya tinenge tasiye vana vane ma3 years 4 years iko zvine inini ndakatosiya mwana ane 4 years handisi kuziva kuti kanenge kari kugara sei kumba ikoko saka ndiro dambudziko guru retiri kusangana navo taingoda kuti dai zvaikurumidzikawo kungogadziswa kuti patinoya kutora mari tobva tangotorawo ngenguva inini ndakasvika panapa musemandi saka nhasi uno chave chitatu mangwana chave china handisi kuziva kuti chena chacho ndinopiwa here kana kuti handipiwi asi pari zvino zvanongotora nemanamba aanotora nawo iwa
mukupendera nyaya dzekuno kwamutare nedunhu remanikaland vadzidzi vepachikoro chevasikana voga chelidia chimonyo kunedziwa chimanimani varatidzira nhasi vachiti matroni wavo asiye basa vachimupomera mhosva yekusagona basa zvichitevera kushaya kwomumwe wavo neurwere hune chekuita nedenda recovid-19 vadzidzi ava vabudisa midziyo yamatroni uyu mumba ndokuisiya kunze kwechikoro studio 7 haina kukwanisa kunzwa zvakawanda pamusoro penyaya iyi kumukuru anoona nezvedzidzo mudunhu remanikaland vaedward shumba sezvo nharembozha yavo yange isiri kudavirwa ndakamirira studio 7 mamutare ndini leda moyo